Madzimambo Echipiri, chitsauko chechitatu. Joramu mwanakomana waAhabhu akava mambo weIsraeri muSamaria mugore regumi namasere raJehoshafati mambo weJudha, uye akatonga kwamakore gumi namaviri. Akaita zvakaipa pamberi paJehovha, asi haana kuita sezvakaita baba vake namai vake. Akabvisa dombo rinoera raBhaari rakanga raitwa nababa vake. Kunyange zvakadaro, akanamatira kuzvivi zvaJerobhoamu mwanakomana waNebhati, zvaakaita kuti Israeri iite, iye haana kubva kwazviri. Zvino Mesha mambo weMoabhu aipfuwa makwai, uye aifanira kupa mambo weIsraeri makwayana anokwana zviuru zana namakushe amakondobwe anokwana zviuru zana. Asi mushure mokufa kwaAhabhu mambo weMoabhu, akamukira mambo weIsraeri. Saka panguva iyoyo mambo Jehoramu akabva kuSamaria akaunganidza vaIsraeri vose. Akatumirawo shoko kuna Jehoshafati mambo weJudha achiti, "Mambo weMoabhu andimukira. Ungada kuenda neni kundorwa neMoabhu here?" Iye akapindura akati, "Ndichaenda newe. Ini takangoita sewe navanhu vangu sevakowo, mabhiza angu samabhiza ako." Akamubvunza akati, "Tichandovavamba nenzira ipi?" Iye akapindura akati, "Nomurenje reEdhomu." Saka mambo weIsraeri akaenda namambo weJudha pamwe chete namambo weEdhomu. Mushure mokufamba vachipoterera kwamazuva manomwe, varwi vakapererwa nemvura yavo neyezvipfuwo zvavaiva nazvo. Mambo weIsraeri akati, "Haiwa, heya Jehovha atidaidza isu namadzimambo matatu pamwe chete kungozotipa hake kuvaMoabhu." Asi Jehoshafati akamubvunza akati, "Hapana muprofita waJehovha here pano kuti tibvunze Jehovha nokwaari?" Muranda wamambo weIsraeri akati, "Pana Erisha mwanakomana waShafati aisimbosuridzira mvura pamaoko aEria." Jehoshafati akati, "Shoko raJehovha riri paari." Saka mambo weIsraeri naJehoshafati namambo weEdhomu vakaburuka vakaenda kwaari. Erisha akati kuna mambo weIsraeri, "Chiiko chandingaita nemi? Endai kuvaprofita vababa venyu navaprofita vamai venyu." Mambo weIsraeri akapindura akati, "Kwete, nokuti ndiJehovha akatidaidza isu madzimambo matatu tose kuti azotipa kuvaMoabhu." Erisha akati, "Zvirokwazvo naJehovha Wamasimba Ose mupenyu wandinoshumira, dai ndanga ndisingaremekedzi Jehoshafati mambo weJudha vari pano, handaimbokutarisai kana kukuonai. Asi zvino uyai nomuridzi worudimbwa kwandiri." Muridzi worudimbwa paakanga achiridza, ruoko rwaJehovha rwakauya pamusoro paErisha akati, "Zvanzi naJehovha, itai kuti mupata uyu uzare namakoronga, nokuti zvanzi naJehovha, hamusi kuzoona mhepo kana mvura. Kunyange zvakadaro, mupata uyu uchazadzwa nemvura, uye imi nemombe dzenyu nedzimwe mhuka dzenyu muchanwawo. Chinhu ichi chakareruka pamberi paJehovha, achaisawo Moabhu kwamuri. Muchaparadza guta rimwe nerimwe rakakomberedzwa norusvingo uye namaguta ose makuru. Muchatemera pasi muti mumwe nomumwe wakanaka mugotsindira matsime ose, uye muchakanganisa namabwe munda mumwe nomumwe wakanaka. Chifumi chamangwana nenguva dzinenge dzokupa chibayiro, tarirai, mvura yakayerera ichibva kwakadziva kuEdhomu, uye nyika yakazara nemvura." Zvino vaMoabhu vose vakanga vanzwa kuti madzimambo akanga auya kuzorwa navo. Saka murume mumwe nomumwe, mudiki nomukuru, aigona kutakura zvombo akadaidzwa, uye vakandorwisa kumuganhu. Vakati vachimuka mangwanani, vakaona zuva richipenya pamusoro pemvura kuvaMoabhu vaiva kuno rumwe rutivi. Mvura yakanga yakatsvuka seropa. Vakati, "Iropa iro, madzimambo ayo anenge arwa akaurayana. Zvino imi vaMoabhu endai munopamba." Asi vaMoabhu vakati vasvika kumusasa weIsraeri, vaIsraeri vakavarwisa kusvikira vatiza. Ipapo vaIsraeri vakapinda munyika vakauraya vaMoabhu. Vakaparadza maguta, uye murume mumwe nomumwe akapotsera mabwe pamunda woga woga wakanaka kusvikira wafukidzwa namabwe. Vakatsindira matsime ose uye vakatema muti wose wakanga wakanaka. Kirihareseti chete ndiro rakasiyiwa riine mabwe aro, asi varume vaiva nezvimviriri vakarikomba vakarirwisawo. Mambo weMoabhu akati aona kuti akundwa, akatora varume mazana manomwe vaiva neminondo kuti varwise vaende kuna mambo weEdhomu, asi vakakundikana. Ipapo akatora dangwe rake aifanira kumutevera paushe akamupa sechibayiro parusvingo rweguta. Vakatsamwira vaIsraeri zvikuru, uye ivo vakabva kwaari vakadzokera kunyika yavo.